zvino zviri kuitika kumaprovincial headquarters emusangano wezanupf avo vanota kukwikwidza zvigaro zvomuseneta national assembly that is mamps local authority macouncillors maybe women's quota neyouth quota vanoendesa ma-CV avo aya anoratidza kuti ndiani nani akamira sei nezvimwe zvakadaro nokuti hazvidi kuti munhu wakangojoinavo zanupf nezuro otoisa CV yake kuvanga varimo zvidza zvomusangano zvinozoita sei
saka zvinozopa here ivo vachakwikwidza musarudzo dzemapuraimari mukana wekuti vanga vachizotsvaga rutsigiro nguva yacho vanozoiwana here
ibato ravanhu saka iwewe kana ungo chingori munhu anoshanda navanhu haudi mwedzi 20 kana kuti gore kuti uzviti handini ivowo vajonga kandimire vagara vachitokuziva because unenge uchigara uchiparticipata maactivities omusangano
tinoona kuti mumasarudzo adarika emapuraimari ebato renyu rezanupf maimboita kukakatirana munyaya dzekuti vamwe vabira vamwe vadii zvivi zvamakaisawo rwendo runo zvekudzivirira matambudziko iwayo
kubira momoti kunogona kushaikwa kunogona kuvapo asi chiripo ndechekuti mavhiki aperawo kuda kamama kambozvinzwa kwakune chirongwa chainzi chamacell verification exercise yokumeka sure kuti vanhu vachazovhota vachivhotera makansilers iyavo vanhu vomusangano chaivo chaivo here saka handivoni kuti pangava nechitsotsi ikoko kuti kuve necell verification exercise ndokuzama kuda kudzivirira chitsotsi.